VaHastings vakataura mashoko aya kuzaka nezuro apo vakashanyira chipatara chendaka hospital icho chakabatsirwa nemari pachirongwa chekuchecheudza vanhu rume senzira yekuvadzivirira kuti vasatapurirwe nyore nechirwere cheHIV neAIDS. Muhumiririri weAmerica anoti mari yakaburitswa navamwe mubhajeti ravo haisiriyo uye haina kukwana. Vakati bhajeti regore ra2020 vamwewe vakati nyika yeAmerica mugore ra2019 yakabatsira nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu, asi vakapa mamiriyoni anosvika mamiriyoni mazana makumi matatu nemakumi matanhatu. Vanoti imwe mari yakabatsira panjodzi yedutu mupengo recyclone Idai, uye havazivi kuti sei hurumende yakadzikisa uwandu hwemari yenyika yavo.
We recently released the total amount of money that we gave in 2019. It was about $330 million. So that was a bit more than it was in the government budget report, but that's the total amount. It includes our work through PEPFAR. It includes the work
yiswa nehurumende yeAmerica inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matanhatu. Imari yakawanda kupfuura yakataurwa nehurumende yeZimbabwe mubhajeti yegore rinouya, gore ra2020. Mari iyi inosanganisira basa rinoitwa nePEPFAR nemari yakapuwa serubatsiro kune avo vakawirwa nedambudziko reduto guru recyclone Idai. Hatizivi sei zvisina kuburiswa mutaurwa rwebhajeti regore rinouya rinova gore ra2020. Hatizivi,
hatina kukwanisa kubata vanwe kuti tinzwe divi ravo, asi America yave nyika yechipiri kuramba kutambira zvakataurwa. Hurumende yechina yakaratidzawo kusafara nemari yakanzi yakabatsira nayo Zimbabwe mushure mekuitika musangano nemuzinda wechina muZimbabwe. Vanwe vakazotenda kuti vainge vakanganisa. Tatumira mvunzo paWhatsApp kumukuru mbazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, asi vange vasati vapindura. Kunyange tatadza kutaura negurukota rezvemari vanwiwe kutinzwe divi ravo, nyika yeAmerica yakaratidza kusafara nekusabuda kwechokwadi pauwandu hwemari yavakabvisa werubatsiro mubhajeti. Zvichakadaro, muzinda weAmerica uri kushanda pamwe nesangano ranachiremba vedzezvisvondo reZimbabwe Association of Church Related Hospitals kana kuti ZACH kuita chirongwa ichi muzaka icho chakatanga mugore ra2013. Vachitaura pakushanya kwavaHastings, vagari pamwe chete nevashandi vemubazi rezveutano vanoti chirongwa ichi chiri kubatsira zvikuru mukudzivirira kutapurwa kwechirwere cheHIV neAIDS nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana. VaHastings vanoti America yakashandisa mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu muchirongwa ichi mugore ra2019 chete.
So in 2019, the US government contributed over $160 million through PEPFAR, the President's Emergency Plan for AIDS Relief.
2019, hurumende yeAmerica yakabatsira nemari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu pasi pechirongwa chePEPFAR. Chirongwa ichi chinotsigirwa nehurumende yeAmerica kune avo vanhu vanoshushikana nedenda guru reHIV and AIDS. Chirongwa ichi chakaona vatungamiriri venyika yeAmerica vakawanda kubva kuna vaBush, vaObama navaTrump, uye chicharamba chichienderera mberi vachichitsigira sezvo chakakosha.
Vakatiwo nyika yavo icharamba ichishanda neZimbabwe mukurisa chirwere cheHIV neAIDS kusvika chirwere ichi chakundwa. Vanoona nezvekufambisa kwebasa muzachi Dr. Joseph Hoye vakati chirongwa ichi chiri kubatsira zvikuru mukudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV neAIDS, uye chakatambirwa zvakanyanya nevanhu rume mudunhu rezaka.
Cheudza takachitanga mudistrict rino rezaka mugore ra2013, ende tikatarisa kuti kubva ipapo kusvika pari zvino nhasi tachicheudza vanhu vangani ngativapfuura 36,000. Zvatibatsira kuti tikashandisa mathematical modeling yakaitwa yekuti tikachacheudza vanhu 4 muZimbabwe tinoaventa 1 new HIV infection imwe chete, which means tikatora vanhu 36,000 vatachecheudza so far mundanga muzaka district, tingangoti taaveta manew infections 9,000 mudistrict rino.
Mumwe mugari murani rekwachipezeze valoid vegeti avo vakachecheudzwa vanoti chirongwa ichi chakakosha kwete kuvarume chete mukurwisa HIV neAIDS, asi kuvanhukadzi zvekare sezvo chichidzivirirawo zvimwe zvirwere zvepabonde pamwe negomarara.
Checheudzwa 2017 August. Zvakanakira kuchecheudzwa zvinodzivirira utachiona hweHIV, zvinodzivirirawo gomarara rechibereko kuna mai uye kugara wakatsvinda hauzoiti svina imwe iyaya sekunopisa kudai. Chirongwa chakatinakira especially kana tikatotarisa nyaya yeHIV ka kudzivirira chinotova chinhu chakakosha zvisingambobviri 60% iyoyo tikazobatanidzawo nezvimwe munhu wogarawo uri negative kana uri negative.
Izvi zvakatsinhirwa navaliyo kufa vanova mukoti wehurumende pachipatara chendanga vachiti chirongwa ichi chabetsera mudunhu ravo kudzivirira HIV neAIDS.
Chirongwa chemeusecams chiri kugamuchirwa zvakanaka. Tinotarisira kuti vanhurume vese vakasecamusaizwa tinenge taachivha reduction of manew infections ne60%.
Mukuru webasa muchipatara chendanga Dr. Morgan Muzondo vakatenda zvikuru rubatsiro rwakapuhwa nechirongwa chepepfa chemuzinda weAmerica vachiti chiri kubatsira zvikuru bazi reutano mukurwisa chirwere ichi.
Chirongwa chepepfa chinobetsera kuchirongwa chekuchichodza chinovesa kutwa nemins of health. Sezaka district so far takwasa kuchichodza anosvika 36,000 roughly. Zvireva izvokuti pa 36,000 ivavo tokwanisa kuva takadzivirira vanhu vanosvika ku9,000 kubatira chirwere cheHIV. Zvinova zvinhu zvakakura zvichienderana nedonzo rehurumende rekuita kuti chirwere cheHIV chipere muvanhu. Saka Minister of Health iri kubetsera ichisapotwa nepepfa inobetsera vanhu in terms of kudzivirira chirwere cheHIV.
Chirongwa ichi chiri kuitwa kune mamwe matunhu mumasvingo kusanganisira kuchiredzi nemwenezi, asi hurumende yeAmerica inoti icharamba ichitsigira Zimbabwe nezvikwanisiro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.